Inini marvelous mshana nyahuye ndichiti hey no misore na udzedu dzanasi chipiri ndira 7/2020. Zimbabwe National Park Management inoti mitumbi miviri yevanochengetedza mhuka vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nevanouraya mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia yaonekwa mudhamu reKariba. Sangano revadzidzi rezinasu rinoti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mari dzechikoro muzvikoro zvepamusoro imari, nekuti zviri kutaurwa nehurumende nezviri kuitwa nezvikoro zvepamusoro zvakasiyana. Vamwe vanhu vekumasvingo vanoenda kunotenga hupfu kuSouth Africa sezvo wave kushomeka zvakanyanya zvichikonzerwa nenzara uye nekunetsana pakati pehurumende nevanogaya hupfu. Vashandi vanoti havaone paine chichabuda mugore ra2020 kana hurumende isina kugadzirisa gwara rehupfumi nekuvawanira magetsi nemvura. Muchirongwa chevechidiki chega Connection na HPN tine hurukuro nevechidiki nezvendangariro dzegore ra2019 uye zvavari kutarisira mugore rino munyaya dzebudiriro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.